Nhengo yeparamende yebato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaGift Chimanikire imwe yenhengo dzebato iri dzanga dziri munhandare nhasi. VaChimanikire vati vafunga kuzopemberera zuva ranhasi vari muchinhoi nekuti vakambogara nekushanda muchinhoi kwenguva yakareba hondo yerusununguko isati yapera. VaChimanikire vati vafadzwa neurongwa hwanhasi sezvo huine mafungiro matsva ekutora zuva ranhasi seremunhu wese.
Iringuya kwangu kuchinhoi nhasika. Ndakatanga kusoenza muno muchinhoi 1974. Ndikazobva 1977 ndakuenda kunze kwenyika nguva yehondo. So dzokava ndakaita ndamboti nhasi nda kumboonawo zveuchidza nehistory yeindependence yezimbabwe ndiri kuno kuchinhoi kwandakakurira ndishanda. I suppose ndo new dispensation yacho yekuratidza kuti rwano kuitwa hurumende yedu kwaane chitokuita mukati nechi nevatungamiriri vechi vanochengetedza runyararo.
Murongi wezuva ranhasi amai Cecilia Chitiyo vati vakaronga zuva ranhasi vasingatarise zvemapato ezvematongerwo enyika.
Independence is for everybody across the political divide. Tikati vanhu vasauye nemarigalia sezvamaona hapana auya neregalia. Tikakurudzira kuti munhu wese ngaasununguke kuuya because this is a government thing. This is how we tried to handle it.
Amai Chitiyo vati vacharamba vachiita kuti mhemberero idzi dzipindwe nemunhu wose.
Itarisiro yedu yekuti ticharamba tichitoimprove kuti zvinoramba zvichitonaka kudarika ipapa tichigadzirisa pataitawo zvimwe mamistakes but tiri kutarisira kuti as we go forward zvinhu zvicharamba zvichitoimprove zvichimira zvakanaka.
Zvichakadaro, nhengo dzebato rezanupf hadzina kufara nekurongwa kwanhasi vachiti nhengo dzavo dzinosanganisira sachigaro wavo vaziyambe ziyambe dzarambidzwa kugara patafura yepamusoro sezvo yanga iri yevemauto. Nhengo idzi dzabva dzaramba mabiko aitirwa pachinhoi University of Technology apo vabuda munhandare mushure mekutaura kwegurukota rezvematunhu vawebhesta Shamhu. VaChimanikire avo vanga vakagara pedyo navaziyambe vati vaziyambe segurukota guru rehurumende vangadai vagara patafura yepamusoro.
Magaro ranga akaita vaziyambe ziyambe apa handikakomenta, handizivi kuti itakaitawo, asi tanditarisira kuti aipa nhamba vanga vari kuhitepo saminista uyezve sachairman wechi vemusangano wakuno zanupf.
Asi vaziyambe vati havana basa nepavagadzwa vachiti zvakanaka kugara muvanhu umo vanonzwa zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.